Kuru Zero E yaitwa na va Agri Musavengana, avo vane kampani yavo muHarare yekugadzira furniture nekupenda dzimba. Vamusavengana avo vane makore makumi mana nematanhatu ekuberekwa vakaremara. Vanoti kunyangwe COVID-19 yasunga zvakawanda muupenyu hwevanhu, vechidiki vanofanirwa kufunga zvakadzama votanga mabhizinesi asingavhiringidzwi nedambudziko rechirwere ichi.
Ndinokurudzira kuti kuita product kugadzira maproduct ako kwakanaka kugona kugadzira maproblems evanhu, nokuti business is about solving maproblems evanhu. Munhu haana pekugara mumba anoda situru. Kuroti it's a problem yanayo yekuti arugara mumba but haana situru. Ndokuti achatsvaga kunogadzirwa situru. Situru ndo dambudziko rainaro rari kuda.
Vamusavengana vakadzidzira mabasa emaoko ecarpentry paruwa rehabilitation center. Vanoti pavakatanga kambani yavo kuSunningdale vachizoenda kuWaterfalls kwavave zvakanga zvisiri nyore.
Kana uri pabasa, dzidza magadzirirwo emaproducts ekambani yauri kushandira. Usatarisira muhoro chete pei chete, but tsvaga ruzivo rwemaitirwo ezvinhu. Tarisa mamessages ese anoitwa pabasa rauri kushanda iroro, nekuti ndozvichazokubatsira kana wazosiya kuti uzotanga kuita maproducts angachigadzirwa nekambani yawaishandira.
Vamusavengana vanoti vari kusevenzera makambani makuru kana muhurumende havafaniri kuvarairwa, asi kuti vanofanira kuve netarisiro yekutangawo makambani avo vakazvimiririra.
Pandakatanga ndakanga ndisina even matools, ndanga ndisina matools akakwana. Ndaigadza zvinhu zvakaita semastools, ndaigadza zvinhu zvakaita sema pushing tray, ma items madiki, because semunhu aigara muone room, ndanga ndisina workshop. But munhu aigona kuzoona item obva ati manhakira kati item iri diki, inini ndiri kuda kitchen unit. Munhu uyu ruoko urwu runogona kubudisa chinhu chakanaka, nokuti manhakira akaita ka item akagadzira kare kadiki kurava kuti munhu anogona kubudisa basa rakanaka.
Vamusavengana avo vanozivikanwa munharaunda mavagere pamusoro pekurima chibage pandima yakakura zvikuru, vanoti vane makambani avo havafanire kumira nechinhu chimwe chete. Vanotiwo zvekare vabereki vane vana vakaremara vanofanira kuvakurudzira kuti vabudirire muupenyu.
Zvandiri nhasi hapana changu, but ndozviti ndiamai vangu, because makudzira vakandiita havana kundikudza vachiti mwana wangu wakaremara saka ngaagare kumba vangu vachiita basa. Vakandikudza ndichikombita nemadzikoma angu tichienda kumunda tichishanda. Saka zvokurima izvi zvakatokura zviri mandiri.
Mudzimai wavo amai Tsitsi Musavengana vanoti madzimai evarume vakaremara vanofanira kuvabatsira mukusimudzira mabasa avo.
Ini ndinokwanisawo kupenda kana kuri kundotenga zvinhu kana kuita maquotations, ndinokwanisa kuenda chibatsirana nemurume wangu. Kapane zvoda kundotengwa ndinokwanisa kumhanya ndichindotenga. Ndava kuziva zvizhinji zvemahardwares, ndava kuzviziva kuti zvinodiwa zvakaita sei, even maboards ndava kuziva kuti anodiwa akaita sei.
Amai Christine Shayamano veMaterfalls vane chivakwa chakanaka pamba pavo chakagadziriswa navamusavengana.
Iyo kitchen yakabviswa namusavengana munomu yakanga yakaitwa nemunhu ari able bodied, but it was this one is much better, much much better than yandanga ndinayo. Saka vanhu vane urema musavatarisire pasi, ngativatarisei nechipo chavainacho, because they are very talented and kana vachiita basa ravo vanoita nemwoyo wavo wese.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda neLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vanoti dambudziko reCOVID-19 rakavhura mikana mumamwe mabhizinesi akaita sekushandisa madande mutande mukuita zvidzidzo, kuita misangano nezvimwe, vanhu vasina kuungana panzvimbo imwe chete senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.